Midhuri mizhinji mumisha inogara veruzhinji yakaita seBudiriro, Glenview, Mbare pamwe nepakati peguta reHarare yamuka yakanyorwa nyorwa mashoko anga achikurudzira veruzhinji kuti vapandukire mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mamwe mashoko aya anga akanzi Mugabe wakabira sarudzo ngadzidzokororwe, uye mamwe anga akanzi Arise and Protect Your Vote. Mamwe mashoko aya anga akanyorwa panzvimbo dzinokwirirwa makombi neveruzhinji paMarket Square nepaCopacabana pamwe nemumahwindo ezvitoro zvinowanzoenda vanhu vazhinji zvakaita seBakers Inn nezvimwe. Zimbabwe Electoral Commission inoti vaMugabe vakakunda mutungamiri weMDC Huru vaMorgan Tsvangirai musarudzo dzakaitwa musi wa31 Chikunguru, asi vaTsvangirai vari kuti sarudzo idzi dzakabirirwa. Mumwe mugari wekumbare muzvaire Philipa Chinomona vanoti chitsvambe chava kuna vaTsvangirai kuti vaone kuti zvido zveveruzhinji zvaremekedzwa. Muzvaire Chinomona vanoti zviri pachena kuti sarudzo dzakabirirwa.
Isusu sekuona kwedu kana sekuona kwangu kwandakaita ini vana handiri kwacho. Mapapers havaishandisa vamwe maslip asi maoriginal slips evota suku. Ende takatonzwa tiri mukati matanga tiri kuti kune motikari dzaitakura vanhu dzichibva somewhere vachiuya vachimira mumakiusi vachivota.
Mumwe mugari wemuHarare vaFrancis Machimbidzofa vanotiwo chava kudikanwa isarudzo itsva dziri pachena dzinoita dzichitungamirwa nesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations.
Sarudzo dzakaitwa muno muZimbabwe ndodzisina kufamba zvakanaka nekuti tosita election. This is the worst election yakaitwa muZimbabwe. Kana kauya pledge to international community titoti asista samaZimbabwe because right now this is a crisis.
Zvataurwa navaMachimbidzofa zvatsinirwa navaBig Boy Chambati vekuBudiriro, avo vanoti pasarudzo itsva dzavari kuda kuti dziitwe, vakuru vakuru vemasoja nemapurisa havafaniri kuve nechekuita nesarudzo sezvavanoti ndizvo zvakaitika pasarudzo dzapfuura.
Ungoona kuti semapurisa nemasoja aya nemagadjeri akavakuru vacho vakanga vakabira futi 2008 ndovakangopinda mustrategy yekubira maelections aya.
Asi vaConstantine munoda wafa vanogara kumbare vanotiwo sarudzo dzakabirirwa hadzo, asi kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira kunogona kuurayisa vanhu sezvo vachiti ZANU-PF nehurumende yavaMugabe vane utsinye.
I think matanho atotorwa naPrime Minister wayo ekuenda kumakotsi nekutedza gwara nerunyararo. Ndiona sekuti matanho iwayo akatonaka pakuti munoona munhu uya akaita saPrime Minister, munhu ane runyararo, munhu asingadi zvenoizi, munhu asingadi kudoka kweropa.
Zvichakadai, mapurisa anodzivirira mvonga mupopoto ari kugara ari mumigwagwa muHarare kubva pakaziviswa zvakabuda musarudzo achityira kuti veruzhinji vangaratidzire. VaTsvangirai vakaenda kumatare vachigunun'una kuti sarudzo dzakabirirwa zviri pachena, uye vanoda kuti sarudzo idzi dzidzokororwe mukati memwedzi miviri. Mutungamiri wehurumende akasvitsawo chichemo ichi kusangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC, uye mashoko atiri kutambira anoti SADC yadzosera nyaya yeZimbabwe panyaya dzichazeyewa pamusangano mukuru wesangano iri weSADC Summit wakatarisirwa kuitwa muLilongwe kuMalawi pakupera kwesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.